tanga diki wongorora akabva kuChina mai ane makore 27 muno muZimbabwe akabva kuChina anoshanda kunzvimbo One City uko ndokwatinoti epicenter yecorona asi akabva early January akaenda kune imwe inonzi Guangzhou haana kuzombobvira adzokera ikoko akauya kuno nezuro nendege yeEthiopian Airlines asi anga apfuurawo nekuaddis Zambia
makazozvibata sei
tanga takaudzwa zvedu surveillance yedu iri kunyanyotarisa vanobva nzvimbo iri kunzvimbo yeepicenter tinenge tichida kuziva kuti pane here ari kubva kwari kuuya muno muZimbabwe nekuti generally tinenge tiri kuti let's minimize travel pakati pezimbabwe nechina right now
pari zvino vakadina mai ava
vari right vakauya nezuro pepa tavapa mberi tavatora kuya petandambudzo yekuti havasi kuita zvakanaka but patakanovatora temperature yavo yange yakanaka nekuti chirwere kana uinacho unofanira kunge uine fiva takasvika pakaenda ambulance yedu ichinovatora nachiremba nemanesi avaona kuti temperature yavo yange yakanaka asi hatina kuda kutora machansi aa tavatakura tikaenda navo kuwikinzi kwatinoisolata inova ndiyo the designated isolation facility kwatinenge tiri kuesusu temperature yavo yange iri zvakare yakanaka vanga vasina masymptom ekukosora kana kutadziwa kana kuti tingati vane maissues anotaridza kuti kune korona
pari zvino mune chokwadi chakadini
takaitawo matesti aka matesti results haango bvabuda but matesti results hatinawo iye zvimwe izvi andazowana usiku hwenu ndeyekuti vari negative
kuvabudisa kwamunoita muchipatara munenge muchivaongorora here kana kuti vangosununguka kuita zvavanoda
zvinoitika ndezvekuti pane vanenge vafamba navo vayo tinofanira kuvateerera vese tinofanira kuvateerera for the incubation period ye-21 days kare taiti 14 uye zvino takuvateerera for 21 days kuti vanga vari kuchina hedha vakarwara takambokuadmita kana kudii but for 21 days tinofanira kunge tichiuya kumba kwako tichitarisa temperature nekuti munhu anenge aine chirwere ichi fever is one of the most common symptoms shortness of breath nekungoitawo zvinhu zvekuti runny nose kovhu nezvinhu zvinoratidza kuti une flu saka tinofanira kuuya kumba kwako musi wega wega for 21 days tichitarisa kuti yaane ichi here yaane ichi here yaane ichi kana usina 21 days izvozvo tinobva takudischarge kana ukangoita pakati pe-21 days any of those cough shortness of breath fever tinobva takuti yaasuspect.